Je kwata izi ziri kupinda munhandare na 10 manheru ano nguva dzimwe chete dzatambwa finali mangwana zvicherwira chinhano chechitatu uye menduru yebronze yemakundano aya vakawanda vanotevera mutambo wenhabvu vanoti mutambo uyu wakaoma kunongedzera anokunda nekuti Bafana Bafana nemasimba boys zvakaenzana pamasimba munzira yekusvika pavari apa zvikwata izvi zvakatamba zvinodakadza kusvikira DRC yarohwa neIvory Coast South Africa ichikundwawo neNigeria masemifinari muongorori wemutambo wenhabvu vaadmire mwimeke vanoti zvingarwadze vakawanda South Africa ikadzokera kumba isina chayakabata nematambiro ayakaita makundano aya
saka zvinonge zvakanakawo kuti vakwanisa kudzokera kumusha vaaaiposition
aimbotambira zvikwata zvinoti Motor Action Blackpool Lenton nemunomutapa muzimbabwe akazoenda kusouth africa germany nevietnam Alvin Nduduma anoti akafadzwa nematambiro akaita South Africa makundano aya
South Africa ikatamba ikaedza vakatamba vangavane yatinoti strategy game plan kuti isu tinotanga tavakadai tisina nhabvu tinomira takadai tariwana tinoenda nenzira iyi kuti tikwanise kunopinda tichiwana mambure kune opposition
mutsigiri wechikwata cheyadha vasamsoni mutukwa vanoti semaonero avo South Africa inokunda nekuti ine vatambi vanoziva kukanda chikumba mambure
vaguma neSouth Africa kumberi kwavo uko kuri kuratidza kuti vari kunenge vari kunanga gedhi zvisingaiti bazuwo South Africa inobudirira
South Africa ine vatambi vakaita saPetsy Tau Evidence Makopa na Mihali Mayambela vari kushura mare kumakwikwi aya asi murayiridzi wemutambo wenhabvu Edmond Mutetwa anoti DRC iri kukunda nemhaka yeshungu dzekutarisirwa pasi kwavari kuitwa nevakawanda
hapana imbosvikawo DRC ichasvika ikoko saka mutambo uchapera wakati DRC ichahwina ndo maonero andiri kuita
DRC yacho inotamba yakabatana sechikwata asi ine vamwewo vatambi vanoonekera nezvidavado vakaita sadigel katuka Gideon Kalulu na Chansa Mbemba zvikwata zviri izvi zvichatambidzwa mari inoita iyo mamiriyoni maviri nezviuru makumi mashanu zvemadhora ekuamerica yekusvika musemifinari chikwata chichatora mukombe uyu mangwana pakati penigeria neivory coast chichatambidzwa mari inoita iyo mamiriyoni manomwe chinokundwa chichiwana mamiriyoni mana emadhora nigeria iri kutarisira kutora mukombe uyu kechina kuchitiwo ivory coast ichitarisirawo kusimudza kechitatu makundano eafcon ari kusvika kumagumo mangwana uyezve akadzoka zvekare kwapera makore maviri ndakamirira studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.